Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anasi uri musi wechita 16 mbudzi 2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Chakangoitika ndechekuti zvichemo zvavo zvokuti vatongwe vachibva kunzi ndizvo zvakangosiyaniswa chete kuti vasikala vachaita chavo chichemo vakazvimirira vari voga, vasitole voitawo chavo chichemo vakazvimirira vari voga.
Mutungamiri webato rinopikisa Resistance Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti vanofara zvikuru kuti vatsigiri vebato ravo gumi nevana vakabudiswa mujeri mushure mekupihwa mukana wekubisa mari yechibatiso.
MaRTGS ari kuramba achierodwa pari zvino izvi ambostabilizer zvavo, but mukatarisa zvinotengwa manje vana muzvina bhizimisi havasi kurudusa maprices avo, ari kuramba achingoita running wild because hakuna price control.
Zimbabwe Federation of Trade Unions inokurudzira hurumende nemakambani akazvimirira kuti vabhadhare vashandi vavo mari dzemabhonasi dziri mumadhora ekuAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa Resistance Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti vanofara zvikuru kuti vatsigiri vebato ravo gumi nevana vakabudiswa mujeri mushure mekupihwa mukana wekubisa mari yechibatiso. Vatsigiri veCCC ava pamwe chete navaJob Scaler navaGodfrey Stole vari kupomerwa mhosva yokukonza mhirizhonga. Vachinyora paTwitter pavo, vaChamisa vanotenda magweta anomirira vanhu ava vachitiwo vaSikala vanofanirwa kubudiswa mujeri sezvakaitwa vamwe. Tabata vaJeremiah Bhamu kuti tinzwe mamiriro yakaita nyaya iyi.
Nezoro takapinda mudare navaSikala, nyaya yavo yaifanira kutanga kutongwa muzvaro nezuro, asi hazvina kuzofamba siraro kuda kwekuti gweta rave kumirira vaStole rakanga risina kupiwa mapepa akakwana ane chekuita nemhosva iyi. Nokudaro vakazokumbira dare kuti vapiwe mukana wekuti vaongorore mapepa avanga vapiwa, nyaya yozodzoka yotongwa. Saka nyaya yakabva yapfuudzwa mberi kusvika musi wa24 November ndopatichapinda mudare kuti nyaya iyi izotongwa. Pari zvino takamirira kuti 24 November asvike. Takaisa chichemo pamberi pedare chekuti vaSikala vachitongwawo vachibva kunzi sezvaita mumwe wavari kutongwa naye vaStole, zvakare nevamwe vakasungwirwa nyaya idzi dzekunyatsime vose vakapiwa mukana wekuti vatongwa chibva kunze. Angosara ndivaSikala voga. Chichemo ichi zvachave pamberi pedare, dare rati richazoda kunzwa kukakavara kuchaita magweta pamusoro pechichemo ichi nemusi wechishanu 18 November robva razogura mutongo kubva ipapo.
Vabhamu, chii chakakonzera kuti vaStole navaSikala vapatanidzwe panyaya iyi?
Havana kupasanurwa vachiri panyaya iyi vari vese pamwe chete. Chakangoitika ndechekuti zvichemo zvavo zvokuti vatongwe vachibva kunzi ndizvo zvakangosiyaniswa chete kuti vaSikala vachaita chavo chichemo vakazvimirira vari voga, vaStole voitawo chavo chichemo vakazvimirira vari voga, asi nyaya inoramba iri nyaya imwe chete, vachitongwa pamwe chete.
Tinoona kuti vaStole nevamwe venyatsime vanga vari mujere vakapiwa mukana wekubisa marie chibatiso asi vasikala vari kungorambirwa nazvino wese pangave nechikonzero here chepasi pamutemo yekuti zvinhu zvakadai zviitike
chikonzero chaicho chiri pamutemo hatisi kuchiona chinosakisa kuti vanyimwe bheyo nekuti mutemo uripo pachezvawo unototi munhu haafaniri kugariswa mutirongo kufanana nemunhu ave kutopika mhosva iye asati atongwa ndosaka mutemo uchiti nyaya kana ichinge yangopinda mudare ngaitongwe nekukasira kuitira kuti vanhu vasagare mujeri kwenguva yakarebesa vasati vatongwa
vakadini vasikala utano hwavo hwakadii
utano hwavo hwakasimba zvakare vanotaridza kuti vachiri vakagwinya hongu vane tariro yekuti vachimbodzokera kundosangana nemhuri yavo vapiwewo zvakare mukana unongopiwa mumwe munhu wese wemuzimbabwe wekuti vatonge vachiva kunze asi kunyange zvakadaro vanotaridza kuti vachiri vakagwinya zvakare vachine ushingi hwavagara vainawo
avo vange vari rimwe remagweta vanomirira vajob sikala navagodfrey stole vari parunare kuHarare nestudio 7 Mumwe mubatanidzwa wemasangano evashandi veZimbabwe Federation of Trade Unions kana kuti ZFTU uri kukurudzira hurumende pamwe nemakambani akazvimirira kuti vabhadhare vashandi vavo mari dzemabhonasi dziri mumadhora ekuAmerica. Zimbabwe Federation of Trade Unions inoti kuvabhadhara nemadhora emunyika kunoita kuti varasikirwe neuremu hwemari dzavo. Munyori mukuru weZFTU vaKenyas Shamuyarira vanoti nekuda kwekuderera kwesimba redhora remunyika richienzaniswa nedhora reAmerica, mushandi akatambiriswa bhonasi yake iri kumadhora emunyika haazooni kukosha kwedikita rake. Vashandi vakawanda vari kutarisirwa kutambiriswa mabhonasi avo kutanga mwedzi uno, uye hurumende yakatozivisa kuti ichange ichibhadhara vashandi vayo mabhonasi avo. Pamusoro pezvo, vopiwa $200 emadhora ekuAmerica sebhonasi inobva kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navashamuyarira pamusoro penyaya iyi.
Both private neku hurumende neku public sector dai vanhu vaedza nepose pavanogona kuti vatendewo vashandi nema USD
sei madaro vashamuyarira
nekuti ma RTGS ari kuramba achierodwa pari zvino izvi ambo stabilizer zvavo but mukatarisa zvinotengwa manje vana muzvina bhizimisi havasi kureducer maprices avo ari kuramba achingoita running wild because hakuna price control and zviri kuita kuti nyangwe dai mushanda akatambira mari ingave yakawedzerwa zvakadii anonosangana aine nhange mutange yemaprices atingati empengwa. So ndoo zviri kuita kuti tisanyatsotarisana nekuwana pundutso sevashandi vari muprivate nevari kupublic sector.
Iyo mari yebhonasi ichine chiremera chaiyo here chekare?
Right, tikange totaura mari dziri kuwanikwa dzemabhonasi nevashandi chiremerera chadzo chiri pakati nepakati, chiri mumuzeke muzeke nekuda kwekuti vamwe vashandi havasi kuiwana yese at one go, yatingati kuipiwa kamwe chete 100% bonus yavo, iri kupiwa in staggered phases. Saka nekuda kwekuti vazhinji vachona havasi kuiwana zvekare iri muma USD zvikuru sei kuprivate sector, iri kuuya iri kuma RTGS. Saka dzimwe nguva inozoyaya irodwa nemabank rate charges, zvinoita kuti iwanikwe isina simba rekuti iwanise mushandi zvaangave neshuwiro yazvo kumhuri yake nekwaariye semunhu anenge asevenza kwegore rese achida kuwana upundutso.
Ko, kuvashandi vehurumende
kana vari vashandi vemuhurumende, takanzwa kuti minister vefinance vakadispatcha kuti vapiwe ma 100% in USD, but mari iyoyo vari kuipiwa zvekare iri mumafezis. Tikawadzwa zvekare kuti His Excellency President ED Mnangagwa vakavapa an extra allowance yekuwedzera pamabonus iwayo. Saka nokuda kwekuti haisi kungoya iri kamwe chete, zvinoita kuti isave nehudzamu hwainofanira kuti inge ichipa kumushandi agowanawo kupembedza rifa rake raapedza kwegore rese achiita. Asi zvakadaro tinongotenda kuti vagona kupiwa ngavapiwe, nekuti nyaya dzemabhonasi hadzisi dzekuti tingati isusu mungazoendesana kumatare edzimhosva kana kudii. Kana mapiwa motambira, asi kana wapa ibva wangopa uchiziva kuti wapa. Haikona kupa uchiita zvechinyepunyepu kuti nobvokupai ndozokupa apo. Zvinoita kuti chiremera chachona chechinangwa chekupa munhu bonus chekutenda kwacho chisazonyatsobuda maringe nezvatinenge takatarisira sevashandi.
Munyori mukuru weZimbabwe Federation of Trade Unions vaKenneth Shamiarira vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano rakazvimirira reZimbabwe Women Against Corruption Trust rinoti vanhukadzi nevasikana ndivo vanonyanya kutambudzwa neuori huri kuitwa munyika pamusoro pemabasa avanotarisana nawo. Zimbabwe Women Against Corruption Trust inoti hurumende inofanirwa kubatsira mukuona kuti vanhukadzi vanokwanisa kumhangara nyaya dzeuori vasingazikanwi kuti hurumende igoongorora. Mukuru weZimbabwe Women Against Corruption Trust Muzvare Sandra Matendere vanoti mabasa anoitwa nevanhukadzi ndiwo anoita kuti vasangane nezveuori kupfuura vanhurume, vachiti madzimai anobvisiswa mari yechioko muhomwe kumakiriniki, kuzvipatara, kuzvikoro vachitsvaga nzvimbo yevana vechikoro, kwavanotsvakwa mvura, kwavanotora magwaro ekuzvarwa kwevana nekuzvipatara uko vanoti vave kubvisiswa mari yechioko muhomwe kuti vabatsirwe kuzvara vana vavo. Muzvare Matendere vanoti madzimai vanotya kutaura mari dzavanobvisiswa nekuti vanenge vachida kubetserwa uye vachitya kumhangarira vanhu vanobhadharisa mari dzechioko muhomwe. Sangano iri rinokurudzira hurumende kuti ibatsire mukuti madzimai akwanise kumhangara nyaya idzi nenzira isingavapinzi mungozi, asiwo hurumende ichisunga vanhu vari kuita izvi. Tabata Muzvare Sandra Matendere kuti tunze zvizhinji.
Sangano redu rakaumbwa mugore ra2021. Tine donzvo rekurwisa uori. Takanangana nekuti uori hunokanganisa sei mararamiro emadzimai nevanasikana. Takaona izvo kuti kunyange zvazvo uori huchikanganisira munhu wose, madzimai nevanasikana ndivo vanonyanya kuafektwa neuori nokuda kwemabasa avanoita nekutsvaga maservices kunzvimbo dzakasiyana-siyana, zvinozoita kuti vasangana neuori munzvimbo idzodzo dzavanenge vachitsvaga maservices. Seumuenzaniso, madzimai ndivo vanonyanyoenda nevana kumakliniki vachinorapisa vana, ndivo zvakare vanonotsvaga nzvimbo dzevana muzvikoro, ndivo vanonotsvaga mvura kana mamwe maservices ekukanzuru, kunotsvaga mabirth certificates evana zvakare madzimai ndivo vanonyanya kuenda ikoko. Uyezve madzimai vanonyanya kuenda muzvipatara vachinotsvaga tinoti masexual and reproductive health rights, pavanonotsvaga mafamily planning, pavanoenda vakazvitakura nekutsvaga zvimwe zvakasiyana-siyana. Saka vane mukana wakawandisa kuti vasangane neuori.
Zvamuri kuona mubazi rezveutano zvamunoda kuti zvigadziriswe ndezvipi?
Isu seZimbabwe Women Against Corruption Trust tinorwisa uori, zvisinei nekuti waityira kuprivate sector kana kuti kupublic sector. Tinongoti uori hauna kunaka, hunokanganisa upfumi hwenyika uye hunokanganisa mararamiro evanhu. Pari zvino tine kampeni yatiri kuita yekurwisa uori mubazi rezveutano. Takatanga kampeni iyi mushure mekunge taona kuti pane nyaya dziri kungoramba dzichibuda, nyaya dziri kuitika muzvipatara nemumakliniki. Madzimai akazvitakura pavanenge vachida kunotsvaga maservices, pavanenge vachienda kuscale, pavanononyoresa nepavanonosununguka. Pane nyaya dzekubhadhariswa mari dzeuori dziri kuitika mumakliniki imomo. Takaona izvo kuti madzimai vari ku kutya kutaura nyaya idzi vanongodzitaura vari kumaraini but havasi kuripota zviri formal. Saka inyaya dzatiri kuona kuti dzekuramba dzichingoenderera hadzisi kugadziriswa. Saka ishuviro yedu yekuti hurumende igadzirise nyaya idzodzi dziri kungotaurwa dzeuori huri kuitika mukati mebasa rezveutano, nekuti madzimai ari kuzopedzisira vakuzotingati macomplications. Vamwe vakuzozvarisa vega, vamwe vakuzvara vazvarira munzira vachienda kune mamwe mahospitals kwavanonga vareferiwa kunonga kuri kure nepavanonga vachifanira kusunungukira. Saka ndo maissues amwe atiri kuda kuti agadziriswe iwaya.
Mava nenguva yakadini muchiongorora nyaya iyi?
Kubva muna September gore rino tanga tichitsvagurudzo munzvimbo dzakasiyana siyana dzataifamba tichida kunzwisisa matambudziko ari kusangana nemadzimai nevanasikana pavanonga vachitsvaga maservices esection reproductive health rights, kusanganisira mafamily planning, pavanononyoresa kuchipatara vachinyoresa mimba dzavo nepavanozonosununguka. Ndopaibuda maisho zvakasiyana siyana tichienza vachitaura izvozvo kuti vari kubhadhariswa mari dzeuori dzekuti vakwanise kuzobatwa zvakanaka uye kuti vatenge mamwe mamethods efamily planning avaifanira kunga vachiwana pachena. Ndidzo dzimwe nyaya dzanga dzichibuda kubva kune madzimai nevanasikana.
Makambotaura nehurumende here pamusoro pezvamakawana uye hurumende yakati?
Ishuviro yedu seZimbabwe Women Against Corruption Trust kuti hurumende ichateererawo zvichemo zvedu, zvinova zvichemo zviri kubva muvanhu vari kuti ivo mabatirwo ari kuita madzimai akazvitakura muchipatara asiyana neaiitiwa kare. Iko zvino mari ndo yava kunyanya kutungamidzwa mberi, vasina mari havachabatwi zvakanaka. Saka ishuviro yedu kuti hurumende igogadzirisa nyaya idzi kuti kana paine vanonga vabatwa vaine mhosva vagosungwa, zvinozopawo trust kune vanhu kuti vagokwanisawo kutenda kuti hurumende yatigadzirisira nyaya yadai kunetsa munzvimbo dzakasiyana siyana.
Pane dzimwe nzira dzamuchashandisa here kuti zvichemo zvenyu zvigadziriswe?
Isu seZimbabwe Women Against Corruption Trust tinokoshesa iyo inonzi evidence based advocacy. Tinotanga taita tsvagirudzo yedu toti zvatawana izvozvo tozopawo vamwe, tichipawo vehurumende kuti vagoverengawo gwaro redu kuti vagokwanisa kuwanawo zvavanowana imomo, kunyanyisa zvichemo zvakabuda muvanhu nemarecommendations edu atakabudawo nawo vagokwanisa kuverengawo kuda pane zvavanozokwanisa kutorawo mugwaro redu iroro kuti zvichemo zvevanhu zvigogadziriswa, kunyanyisa matambudziko ari kusangana nemadzimai nevanasikana pavanonga vachitsvaga rubetsero kumakliniki nekuzvipatara. Panyaya dzekubhadhariswa uori inyaya yatekeshera zvekuti vanhu vari kushuvira kuti deno hurumende yapindira nekukasira nyaya idzodzo dzigogadziriswa kuti maservices angowanikwa zvakanaka pasina kumbunyikidzwa, pasina kubhadhariswa mari dzechioko muhomwe, zvinova izvo zvekukanganisa utano hwevanhu. Takaona zvakakosha kuti madzimai ave neruzivo panyaya dzeuori kuti huri kukanganisa sei mararamiro avo, nekuti zvakare vanokwanisawo kuita sei kana vasangana neuori.
Avo vanga vari mukuru weZimbabwe Women Against Corruption Trust muzvare Sandra Matendere vari parunhare kuHarare neStudio 7. Mutauriri wemutungamiri wenyika uye vari mutevedzeri wemunyori mukuru mudare remakurukota vaGeorge Charamba vanoti kupiwa motikari nezvimwe kwakaitwa mutungamiri weMDCT vaDouglas Monzora kuedza kwehurumende kupomodza gakava nevanopikisa kuti nyika ifambire mberi. Hurumende inoti vamonzura ndipo mukuru wemapata anopikisa mudare reparamende uye vanofanira kubatwa zvine chiremera. Ngati nzwei hurukuro yaitwa naBlessing Zulu weStudio 7 navacharamba apo atanga kubvunza nezvekupiwa purazi kwakaitwa vamonzora nehurumende.
Hameno kuti chii vari kutaura nezvacho ndechii ichocho? Nhende yese muZimbabwe mwene wayo ndipresident. Saka wanyangori mkuru wa opposition, uri mkuru wa dere wa society, uri mkuru wa masho kwa seri kudaizi. Lendi ya ole ngozi shanta yesu nindu wakati ipuwa na president. So alago ni kutiva soropoje kutiva mungira wapuwa lendi na president. Wasinga soji kwa soropoje yo pachavu pa kupuwa lendi ya waka kura lari. Nyangu hili shahiyo kuma reserva ure kuma A2 farms. Yese lendi yese mnika munu nesu ndia president.
Saka wa mungira wa pinda seya pa wa charamba iwo vari ve bato rinopikis. Vanu zoa na semund.
Kwa mungira. Wanga wezi hao opo nse ni asikotena mjiku tichisha kwa jemi Zimbabwe. Wano kodera kupuwa munda. Se kupuwa kumangweta munu wese. Aziza azuna basa na kutu urukubato ripi. Nukuti kuchikamu chokugowa nika. Chikamu chakana ngana. Mewa na wezi Zimbabwe. Kusinga tarifiri politics dao. Kusinga tarifiri uruwara wawo. Kwa tarifiri mzewe dawa kuti ureye kana uti ipupi aiwa kinongo kwa munda kana uchingi ipo kukuti urichisha kwa jezi babu so apa apana nye aza apa gawa rigesa huku peda nguwa kumisura wajitenda bondo rakaoma
kwa vanotika minda inenge inongo piwa kune vanenge wakarelegera bature Zanu PF nevashoma vano pikisa wa nenge wachinzi wano jikiza na ne bato rikutonga kana utine mtunga miri wenyika
ameno kutuwano ziwa muruma mtu wewishu na niwe haka puwa apura zingua nda haka puwa hoi sininda andiri kuzani PF PR kuyo mdisi askese taka puwa na apura zina bata garataka inzana zaire lichi uwa wacha ngira ite hevu chevu wanga waine munda kunyazura munda wangori mwa wangori mwa uwefu rangari ya peske taka wanga wa mzami yore na hewe duwe wano wariku zezo inyika atombo zao kutipolitik zao ndezo hii hafane munda mundo kwa waru waripa munda hafana umbo kutu wano usapota zambio atombo zao kutu wano kota sii so andifu kutu ya kupane nye hapo chakango etika chete mche kuti mtabzoki wa sudumu yistiri hakato waivu pane wamo wango wariku hoko zisheni waifu nga kuti ina ambi
muno rewe ya pava charamba munga atana ngura
waifu nga kuti munga anti haru doku bawafu nga hati zicha kuenga zicha zokira suri doku bawara amba minja niyo wate misa wali papa wakaramba munga wakaramba matrasa waka kuwa na wagoni njindato kukana wangila chida kupikisa ndawa ule kwa mepe kita ule ya neshosho wakati ina andidi ya mtoro zinisho kuba doku wakata ule ewe alama kukakuti hiri fare chi hiri fare nika saka hiko zine zicha akunye tamange beche kuti wanaona kuti zani ya tunga endi zani ndewe kutunga makoresi chaya tara ya tara right wana kutishabu diriza rafika chii muramba muru kuno kundira minda ya wakanka waramba
asika wa muano ti ukazobuda msangano zataka ona wa mwevaka enda mupoteru mwanga wakuda kutore kwa minda azizo ite mtaorelezo zo wacharamba
wana tungo ita mtaoro kana ukaenda kupoteri uchi toropoza zinangwa zichumurenga zinangwa zenika tumbo tu waenda kuupoteli waku kumbira masanchez nika yaku iyo nika yacho waruda kuti ii kwa ziswe yoku pae zirayo kutu usamisi chunga itile zushu
mutauriri we mtungamiri wenyika va George Charamba vange vari paru nare muharare na Blessing Zulu we Studio 7. Tombo tarisa jiri mumapepa nau anasi. Mu Newsday mamwe masangano anomirira vararidzi anoti haasi kufara nekunonoka kwehurumende kubhadha mari dzedzidzo dzevana vavo. Mwedzi minomwe yapfuura hurumende yakazivisa kuti ichabhadhara mari yedzidzo yevana vevararidzi. Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takafira Joe, vanoti hurumende haichataura pamusoro penyaya iyi. Zimlife.com rinoti vaimbova makurukota muhurumende yava Robert Mugabe, avo vanozivikanwa nerokuti G40, va Patrick Zwau, va Jonathan Moyo nava Sevya Kasukuere vanyora tsamba kune vamwe vavo muZANU PF vachikumbira ruregerero pamusoro pekutsigira kwavakamboita bato rinopikisa vachiti havana kumbofunga zvekuva nhengo dzebato iri. NewZimbabwe.com rinoti mhuri yemutsigiri we Triple C akaura mwezi mitana tia pura More Blessing Ali inoti urumende irikuramba kuvaudza kuti mutumbi wa More Blessing uri kupi. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Rakanaka pamuri yeZimbabwe. Aiwa Munzora, ngataure chokwadi. Munzora, ngataure chokwadi. Nyaso kumubvunzisisai chokuti pamunondo pamusasa kundiri muzukuru zvine aiwa. Chokwadi chipo ndekuti anotsigira basa reZANU-PF Munzora. Ndo zvatiri kuona isu muri yeZimbabwe. Zvinhu zviri pachena. Hazvina kunzvenga pauzukuru kana kuti paukoma aiwa. Ndo chokwadi chiripo mubvunzise mukomana mumuise pakanaka. Anotaura chokwadi. Ndo kwaanotsigira ikoko. Taki konga kuda kuparadza pati chete. Aiwa isi tinongoti pamberi navachamisa.
VaAchford guriro vari kutaura veZANU-PF vanoreva nhema. Tererai vedu vekirunzirawo ririko kakama kureva kuti havana zvavanotoziva. Vanototambura kuvawisite kuti zvinofamba sehavatozivi. Isu togara muno mumaruzevha muno tinotoziva zviri kuitika. Vakafana vanhu vakaurawa neZANU-PF vakawanda, vanhu vari kuchidzikwa vakawanda. Saka vaguri vanga variki zvavambotaura chikakama zvenera vanga vangoti havazivi chunhu. Panguva yava mugabhe zvechokwadi taidya tichiguta chingwa tichiwana nemari shomashoma. Izvo chingwa tachiona ma800 bhondi iyo yanguri zara yangu yemarara. Vaguri vanga variki kudaro ngavaiti semwana wemuZimbabwe anoda shanduko. Vanhu vari kuroga, vanhu vari kuharaswa, vanhu vari kumwa chikafu nehurumende yavamunangagwa. Ngavarege daro.
Kupiwa bheu kwavasitole nokupiwa bheu kwevamwe vekunyatsime zvinoratidza kuti ZANU-PF iruda kuvhara mahwani ayo kucommonwealth kuti idzosiwo kuti inziri nzira abatu riri kubata kodzero dzevanhu. Ndichiuya pana vamodzinzora vakanyepa paipai vakatorewo kuti vasangana navasitori navasakala mujeri, asi pazvakazoongororwa zvokuonekwa kunzi vanhu vavanga vasina kusangana vanga vanyepa. Ava vaakunyepa kuti vabiti vakapiwa zvakati zvakati nehurumende. Vabiti vaya vaakubvunirwa vaakuti handina kupiwa zvinhu zvakadaro nehurumende sei vamunzuru vachishandisa manyepo. Zvino ndo zvinoratidza kuti pari kushandiswa neZANU-PF. Nyaya yangu yekupedzisira manje pamwana uyu wekuita pamuviri, sezvo mwana uyu apo, mwana uyu apo ngavachingotora kamaDNA vaone kuti baba vakasungwa nemwana ndewavo here zveshuwa kana asiri wavo vasungunurwe.
Makaita wani makaita wani vashamarari vangu kuAmerica, Greece. Ini ndinoitwawo Kireva Mushanga madhodha Dube. Ndinobva kuZimbabwe Chipinge kusabhuku ramambo Kisana. Ndaikumbirawo kubatsirwa. Ndine mwana wangu wakanyangarika wane makore maviri anoitwa Viva Mushanga madhodha Dube. Ndakapedzisira kutaura naye gore rapera museri achiti waiva kuSoweto muSouth Africa muJoburg. Ini baba vacho ndiri kuno kutsoya nzoo. Saka ndaikumbirawo pane ruzhinji vanoteerera Studio 7 vandibatsirawo pana veizivawo kwaari. Vangazondibatawo panhamba dzinoti 0649172620. Opamha zvakare 0649172620. Ndatenda nokunzwisisa kwenyu. Amen.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change, Vanelson Chamisa, vanoti vanofara zvikuru kuti vatsigiri webato ravo gumi nevana vakabudiswa mujeri mushure mekupiwa mukana wekubisa mari yechibatiso. Zimbabwe Federation of Trade Unions inokurudzira hurumende nemakambani akazvimirira kuti vabhadhare vashandi vavo mari dzemabhonasi dziri mumadhora ekuAmerica. tashika kumagumo chirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ndiri muwashington dc ndine tanonoka wande ndichikusiyai muna chris gande